Dr. Parinya twavati vana vanochinja hunu hwavo kana vava kuputa kana kunwa zvinodhaka nokudaro inyaya inofanirwa kungwarirwa nevabereki zvakanyanyisa.
Kuti vana mai nana baba kudzimba vatarisise chaizvo vana vavo behavior yavo kuti behavior yavo ndoyo vajaira here kana kuti yachinja, because paanotanga kuita abuse drug mwana anochinja behavior. Munoona akuita tumwe tunhu twaisamboita, ona pamwe akurara longa, pamwe akudzoka kumba late, pamwe akuita rude, pamwe anoona akudya stereki, because fanika anaenda mbanje vanoita kuti uite appetite. Munoona mukondo wese wapedzwa, akuda umwe futi kuti kuingaisambodya. So you have to be very very alert, say samai kana kuti baba.
Vati bazi ravo riri kuedza zvikuru kutaura nevadzidzisi muzvikoro zvemunzvimbo dzinogara veruzhinji, sezvo dambudziko rezvinodhaka riri kuvhiringawo vana vari munzvimbo idzi. Dr. Parinya twavati nyaya yezvinhu zvinodhaka izvi ratove dambudziko chairo, zvokuti vakutotyira kuti vechidiki ava vachazoguma vava kuputa anonzi mahard drugs anenge heroin nemamwe.
And then we are also trying to educate my teachers, especially my low density room. They assume that we are now our squitter issues, but in Dover, we have drug abuse. Zimbabwe used to be a transit country, South Africa. But now we have that problem ourselves. And very slowly, we end up with hard drugs and heroin. Yes, we are not going to be able to do, but abuse is rampant. And tinofana kuti as a community takabatana nemapurisa, tinawo mashoma nana rehabilitation, and usually they are attached to hospitals, but we really need proper rehabilitation institutions.
Vati bazi ravo rine chirongwa chokufambira vana vechikoro vachitaura nezvekushata kwezvezvinodhaka zvinenge bronco nembanje. Dr. Parinya twavapa mufananidzo wechirongwa chiri kuitwa mumusha weHighfields, uko kunodzidziswa vechidiki kuipa kwezvinodhaka izvi.
Iye zvino tine program iri under veduva mental health, Dr. Maistol, who is very very strong hapo muno ndo anoita mental health, and zvinobatana ne drug abuse yacho yakabatana nana musombodi aivavo, ne drug abuse alcohol zvakare zvichisanganisa. Saka tiri kuvakurudzira chaizvo kuti vaite ma outreaches particularly kuma school ne ku out of school. Tinomboita mamwe ma meeting fanika kuna na high fields kuyo kuma grounds, tichiedza kuunganidza vana out of school, kwa teacher nenyaya ye drug abuse ne dangers dziripo, nekuputana bronco, zvese izvozvo.
Dr. Parinya twavatorawo mukana uyu kuyambirawo vagari vari kumiganhu neSouth Africa kuti vangwarire chirwere cheListeria chinowanikwa munyama yePoloni neVienna sausages idzo dziri kugadzirwa neimwe kambani iri kuPolokwane kuSouth Africa. Vati vanhu mazana maviri nemakumi masere vakafa kuSouth Africa mushure mekunge vadya nyama iyi, asi hakuna munhu ati asangana nedambudziko iri muZimbabwe.
Muno hatisati tasvikirwa nechirwere chinonzi Listeria. Ini ndakaenda musvondo rakapera musi wechishanu, ndakaenda kuSouth Africa. Ko taiwe tadaidzwa maministers ehealth esadak yese, taiwe tiri maminister 15, nda Listeria iriko kuSouth Africa. So minister of health kuSouth Africa ndiye chairman wedu esadak wehealth. Saka akatidaidza tese tikandotaura nenyaya yeListeria kuti ichirwere chinoonekwa kana wachitanga icho zvinotanga pamwe uchiita tumanyoka neka temperature, diarrhea, ka temperature, pain in my muscles, muscle pain, headache, and it can get serious, and then you get meningitis, and it can kill you. Ku South Africa kwakafa vanhu vanopfuura 108 neListeria.
Dr. Parinya twavati bazi ravo rakaendesa vana mbuya utsanana kuBate Bridge Border Post kuti vanozivisa vanhu nezvezvirwere zvinokonzerwa nekudya nyama idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.